Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 8/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire hashtag this flag vanobvisiswa mazana matatu emadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Makakatanwa mubato reZimbabwe People First amai Mujuru vachiti vadzinga vamwe vachiti vadzingawo vamwe avo vari kuramba kuti vadzingwa.
Indiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro reHigh Court rapa mufundisi Ivan Mawarire mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaMawarire avo vakasungwa svondo rapera panhandare yendege yeHarare International Airport vanzi vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora uye kuti vasiye pasipoti yavo kudare. Mutongi wedare vaClement Piri vati vaMawarire vanofanira kuzvipira kumapurisa kaviri pasvondo. VaMawarire vanonzi vakashandisa dande mutande vachikurudzira veruzhinji pasi rose kuti varatidzire kumusangano weUnited Nations General Assembly wakaitirwa kuNew York gore rapera. Hurumende inoti izvo zvinoratidza kuti vaMawarire vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukure hurumende yavaMugabe. VaMawarire vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti chavari kuda chete ndechekuti vaMugabe vachisiya basa vachiti vatadza kutungamirira nyika zvakanaka. VaMawarire vakambosungwa gore rapera asi nyaya yavo yakaraswa nedare redzimhosva richiti kodzero dzavo dzainge dzatyorwa. Vakabuda munyika gore rapera vachiti vari kutyira upenyu hwavo. Pavakadzoka nechitatu chapfuura vakabva vasungwa vachingosvika panhandare yendege muHarare. VaMawarire vanonzi vakashandisa dande mutande vachikurudzira veruzhinji pasi rose kuti varatidzire kumusangano weUnited Nations General Assembly wakaitirwa kuNew York gore rapera. Hurumende inoti izvo zvinoratidza kuti vaMawarire vaikurudzira kuti veruzhinji vapandukire hurumende yavaMugabe. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yekuti komishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission haina simba rekuvasunga yakudzirwa kumberi nedare sezvo mapepa akakwidzwa kudare nemagweta avaMoyo anzi anga asina kunyorwa manhamba pamapeji. Nyaya iyi ichadzoka mudare muzuva risina kutarwa nedare. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari inoita zviuru mazana mana zvemadhora kubva muhomwe yeZimbabwe Manpower Development Fund zvine uori mukati, asi vari kuramba nyaya iyi vachiti vakatora mari iyi vachinopa vanotambura kucholocho pamwe nekutengera madzishe nemasabhuku kunzvimbo iyi mabhasikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri mumatare edzimhosva, dare repamusorosoro reConstitutional Court nhasi rarasa nyaya yemutungamiri weboka reTajamuka vaPromise Nkwananzi avo vari kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remutemo wenyika. Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika.
Dare reConstitutional Court rarasa nyaya yavaMukwananzi richida havana kutevedzera mutemo pakunza nyaya yavo kudare iri vachitora mutongo wavo mutevedzeri wemukuru wevatongi munyika Baluk Malava vati magware mudare ekupomera vamugabe mhosva haana kufambiswa zvakanaka vamalava vati mapepa aya haana kusvitswa kuhofisi yavamugabe iri pamunhu mutapa asi kuti akaendeswa kunew government complex kunova kusiri kuhofisi kwemutungamiriri wenyika vatiwo mapepa aya akasvitswa kuna vamugabe kwapera mazuva masere asi mutemo uchiti mapepa anenge adhindwa nedare anofanirwa kusvitswa kumunhu ari kupomerwa mhosva mukati memazuva maviri izvo zvatsenerwa negweta ravamukwananzi akudzai kadzere
zvaitika ndezvekuti nyaya yaraswa nedare guru nepamusaka pekuti sherifu uyo watakatuma kuti aseve mapepa pana purezidendi haana kuseva mapepa zvakanaka mapepa arifanira kunge akasevhwa paofisi yavo yemunhu mutapa asi iye ari kunzi akanoseva mapepa kunew government complex
vakadzere vati vachadzoka nenyaya iyi kudare mazuva mashoma ari kutevera zvisinei nemutongo waturwa nedare
asi zvadaro isusu tichaedza kuti tiise imwezve application inyowani yakangofanana neiyoyi and tine vimbowo kuti sherifu achazoitawo chi achazoita basa rake saka tiri kuti dare harina kutonga nyaya maererano nekuti yakanaka kana kuti yakashata aiwa asi apa yaingova nyaya yetechnicality chete yemaruzi edare
vamukwananzi vanoti vamugabe vakwegura zvokuti havachakwanisa kuti varambe vari mutungamiriri wenyika uye vari kuvapomera mhosva yekutyora kodzero dzezvizvarwa zvezimbabwe semuenzaniso vamukwananzi vanoti mashoko akataurwa navamugabe ekuti mufundisi Ivan Mawarire havachada kuti vatsike muzimbabwe ari kunze kwemurau ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanoti vadzinga mubato iri nengo dzinoti varugare gumbo vadidmas mutasa amai Margaret Dongo vakuda kwashe basikiti vamunacho mutezo nevamwe vanonzi vadzingwa ava vamwe vevanhu vakadzingwa muzano PF pamwe chete naamai Mujuru tabata mutauriri webato iri vajelasi Mawarire kuti tinzwe zvaitika
hongu zvaitika mangwanani ano maMujuru vataurira vatapire nhau kuti vatora danho rokuti timbosiyana nevamwe vatanga tichishanda navo vana varugare gumbo vana vamutasa vamutezo maidongo vabhasikiti navakandemiri saka vataura ivo pachinyorwa chavapa kuvatapire nhau kuti dzambenge dziri nhengo idzi dzebato redu dzanga dzaakubata-bata dzipota dzichizvidzana nemuvengi koitazve kuti vanga vachirwisana neurongwa hwatinahwo hwokubatana nemamwe mapato vamutasa vakabuda pachena vachiti ndinofonerana navamugabe hatizivi kuti vanofonerana vachiita chii saka pane zvakawanda zvanga zvichiitika
asi kavamaurire tinonzwa kuti ivo vamati vadzingwa mubato ava vaitawo musangano nevatori wenhau vakataurawo zvakare kuti vadzinga amai Mujuru mubato zvakamira sei
haiwa kungozvisimbisawo kwavari kuita nai vajonga munoti pane munhu here unoti kana adzingwa uzoti ndadzingawo wangu kudzingwa kureva kuti hauchina simba hausisasi nhengo yemusangano uyoyo saka haungazoti ndakudzinga iwo wandidzinga aiwa ka hatiiti zvekupwereka tichidaro
vamawarire tinonzwawo zvakare kuti ivo vari kunzi vadzingwa mubato ndo vachine makii ekumahofisi kana kuti ndo vachiri kushandisa mahofisi emusangano zvakamira sei
chokwadi chiripo vakandemiri ndechekuti musangano wedu hauna kumbogara waita meeting yakaitwa pavanga vari paya paya pavanga vari imba yavakaukonde personal property yavo yavakaukonde saka haisi imba yemusangano havangakiremi kuti vane makii epamba pemunhu pavangopuwawo zvavo kuti vainde vasangane nemajournalisti achivatandadza kuti vagamuchire kudzinga kwavaita musangano wedu hauna headquarters ipapo
mutauriri webato rezimbabwe People First vajelasi Mawarire vachitaura vari parunare muHarare
vachipindura zvaitwa namai Mujuru nengo dzinonzi dzadzingwa vamutasana vagumbo vanoti zvaitwa namai Mujuru hazvisi mubumbiro remutemo rebato ravo. Mugwaro raburitswa nevaviri ava vagumbo navamutasa vati amai Mujuru havana masimba ekuvadzinga. Vativo vakagadza amai Mujuru kuti vafanobata chigaro kwechinguva. Tabata vagumbo kuti tinzwe zvaitika. Tatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti vadzingwa.
Handimbozviti ndingatanga napapi. Chandinga kutaura ndechekuti tangozvidzawo zvichitaugwa papress conference yaiitiwa. Tanzwa kuti mai Mujuru vaita press conference kumba kwavo kuma10 o'clock or 11 o'clock vachitidzika mumusangano. Hatisi kuda kuda kwai kwai vaitiwe kwai kuda vanhu vanga vachida kuita cool, vakaita mameeting kuita cool. Zvinova zvaitaurwa naMugabe kare kuti kana gumbo vari kuenda kuita cool kana kuti mai Mujuru vada kuita cool. Saka takatamara zvikuru kuti ko zvabva nokupi.
Saka imi maitawo sei? Pane mashoko anga achimbotenderera ekuti mavadzinga ofuti mubato. Ichokwadi here? Zviri kufamba sei?
No. Hatina kuvadzinga mumusangano. Taita press conference, ichokwadi. Asi pataita press conference ka tangotaura kuti iko mai Mujuru havana masimba kuti vangatidzinga. Nokuti chokutanga tisu takava apoinda kuti vaite izvozvo. Vanga vasingadi vamutungamiri. Asi tikavapesura kuti zvedwei tibatsirevo isi. Noda mwana mudiki anotungamira isakura.
Saka izvi zvinorevei manje? Muchirimo mubato muchafoma rimwe idzva zvinenge zvichifamba sei?
Kudai blessing. Tofoma rimwe idzva isiti takafoma musangano wepeople first. Iye ndiye anotonotsvaka pati yake yaanoda. Nokuti isu ndeyedu takaifoma tena vamutasa tikamukumbira kuti ngauye. Varongera atinawo isusu. Tiri vanhu vaya vanoti ivo. Tikaita zvitsidzo tinofanira kuzvitevera. Chimwe chechitsidzo chikuru chatakaita takati isusu mukangano wedu haufaniri kunge uchidziga vanhu nemhaka yezvatakavona muzanu PF. Kungoti ukangodai vote of no confidence, ukangodai wawithdrawiwa, ukangodai. Tikati haiwa isu hatidi apati bedu hatidzingi munhu. Zvatinoita ndezvekuti tinomuita relieve basa ranenge achiita uye tomuriasaina kune rimwe basa.
Ko dzimwewo nyaya dziri kufamba kuti imi manga musingadi kuti Zimbabwe People First ibatane navatsvangirai, ichokwadi here?
Kunyepa tiri kuramba kushanda natsvangirai sei. Iye ndiye anga achitora zvinhu zvese zviya zveone senda upa kuti onda kuti iyaite zvecolicit, iye onda kuita zveforeign affairs, unoda kuita zvese zvese kungobatabata zvinongoita vamugabe.
Avo vangari varugare gumbo vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika weSomalia dzave kuenda muchikamu chechipiri mushure mekunge pashaya munhu akunda zvine mutsindo musarudzo dzaitwa nedare reparamende nhasi. Vari kutungamira pari zvino vaHassan Sheikh Mohammed vawana mavhoti makumi masere nemasere, asi vakundikana kusvika pauwandu hunodiwa kuti vasarudzwe zvakare.
Vakuru vakuru kumaodzanyemba kweAfghanistan vanoti chikwata cheIslamic State chauraya vashandi vatanhatu vesangano reInternational Committee of the Red Cross vemudunhu iri.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza vakuru vezvemutemo nhasi kuti vezvematongerwo enyika ndivo zvematongerwo enyika ndizvo zvaita kuti matare asendege parutivi mutemo wavo wekurambidza kupinda kwevamwe vanhu vekune dzimwe nyika muAmerica, uye vayambira kuti kugadzikana kwenyika kwakakanganiswa nekubviswa kwemutemo uyu.
Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzinobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvedanho rinonzi riri kutorwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa. Aya ari kutarisirwa kupindawo mumubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD pakunyorana pasi kuchaitwa muHarare mangwana. Mapato ari kutariswa kupinda mubatanidzwa uyu anoti rePDP rinotungamirwa navatenda ibiti, rePDZ rinotungamirwa naamai Barbara Nyagomo, pamwe neRezimu First rinotungamirwa navaMaxwell Shumba.
Mutauriri webatanidzwa weCode uye vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanoti kupinda kwemapato matatu aya mubatanidzwa wavo chinhu chikuru kwazvo sezvo chiri kuitika panguva iyo vana veZimbabwe vari kukurudzira kuti mapato anopikisa apinde musarudzo akabatana kana achida kukurira bato riri kutonga reZANU-PF. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo rimwe bato idzva rezvematongerwo enyika rinonzi The African Democrats richinzi ranyoresa zviri pamutemo kuti rikwikwidze musarudzo. Mapato anonzi nevamwe ane vatsigiri vakawanda asati apinda mubatanidzwa uyu anoti reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe nereZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru.
Bato iri pari zvino rakatarisana nekusagadzikana zvichitevera mashoko ekuti amai Mujuru vadzinga dzimwe nhengo dzebato idzo dziri kutiwo dzadzinga ivo amai Mujuru. Mapato ezvematongerwo enyika anyoreswa munyika kusvika pari zvino anonzi ave kusvika kumakumi mashanu nemashanu kusanganisira ari kuumbwawo nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Taita hurukuro navamuchauraya ava vari kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vatsigire mubatanidzwa wavo uye kuti vaende kumusha kunonyoresa kuti vagozokwanisa kuvhota muna 2018.
Ichokwadi, mangwana izuva guru muurongwa hweCoalition of Democrats kana kuti iya yatinoti CODE iri kukura every day. Pachange paine signing ceremony ichaitirwa patanganyika building panowa ipo panheadquarters yeRDZ. Ndo pachange pachiuya zviri pamutemo mabato anosanganisira iyo inonzi People's Democratic Party inotungamirwa naHonorable Tendai Biti, pachiita ya Dr. Maxwell Shumba inonzi Zim First, pachiita iyo ya Honorable Barbara Nyagomo inonzi PDZ. Saka mapato iwo tinenge tichagamuchira zviri pamutemo muCode vakange vane status yoobserver but vazojoina zviri pamutemo. Saka mangwana tinenge tiine signing ceremony na 9 o'clock.
Zvakakosha zvakadii zviri kuitika mangwana izvi tichitarisa kuti munyika mapato anopikisa pari zvino muri kuedza kuumba mubatanidzwa?
Zvakakosha zvakanyanya nekuti zvaratidza kuti vanhu vazhinji vaisa kumashure nyaya dzemazita avo, vaisa nyaya dzenyika pamberi. Ndokusaka vanhu vachiuya vachikubatana pamwe chete kuti varwisane neZANU-PF muna 2018. Saka iyi nyaya tinokurudzira kuti kudai mumwe nemumwe uri muZimbabwe anga aona donzo rekunaka kwokubatana kuti tibvise vapambe vhume vari kutonga ivo veZANU-PF ivavo.
Izvi zvinosvitsa mapato ari mumubatanidzwa wenyu kumangani?
Pari zvino zvinosvitsa mabato ari muCode kunamba inoti 13, asi tichitarisira kuti kupera kwaMarch pachange pane mamwe mapato anenge ajoina akati wandei.
Tinoona kuti mapato akaita seMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa naMai Mujuru haasi mumubatanidzwa iwoyu. Pane zvamuri kuita here zvekuti anga achipinda mubatanidzwa uyu? Tichiona kuti donzo nderekuti mapato ari muZimbabwe anopikisa arwe ari pasi pemuti mumwe chete.
Pane nharurano dziri kuitwa behind the scenes nemapato amataura iwo kuti vange vachipinda mubatanidzwa iwoyo weCode. Saka tine tarisiro yekuti pachapera gore rineri tichange takutaura ngeone voice and tichange takuziva kuti pana 2018 tichange tiine one presidential candidate iyo ichabvisa Mugabe.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika, mungazvivimbisa chii seCode?
Tinokurudzira kuti vanokwanisa ngavaone mukana wokuti pachaparurwa chirongwa chekurejista kuvhota vange vachikwanise kupinda muprogiramu yekuti varejiste kuti vazovhota pana 2018. Tinoziva kuti zvinonetsa, asi tinoti ngavatore mukana iwoyo kuti vari kunze kwenyika pavanomboya kumazororo payapaya oita make sure kuti arejista so that 2018 sekubatana kwetiri kuita tinoona kuti tinogona kubatana kuti munhu wese ari kunze kwenyika anga achizouya kundovhota kubvisa Mugabe.
vanga vari mutauriri wemubatanidzwa wecode vapishai muchauraya vari parunare kuchiredzi nestudio 7.
Tombo dzoka muno mustudio medu zvakare taita rombo rakanaka tatsikwa nava Jacob Angari Vhume vanotungamira iwo bato rinopikisa retransform Zimbabwe. Tinokutambira nemufaro muno mastudio edu vaangari Vhume.
Maita henyu vazulu.
Vaangari Vhume, mukatudza kuti chii chakunzai kuWashington DC?
Sezvamunoziva Transform Zimbabwe ibato rematongerwo enyika muZimbabwe. Tinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muZimbabwe pamwe chete nevari kunze. Saka nekuda kwebasa ratiri kubata seTransform Zimbabwe ramuri kungoonawo kune vanoona pa media outlets dzakasiyana siyana. Vana muZimbabwe vanga vachivhunza kuti vangari Vhume taida kumbotaura nemi toona kuti tingatsigira sei basa guru ramuri kubata muZimbabwe, zvikuru sei basa rekupinda mumacommunities muchibatsirana navo kuti vachengetedzeke, zvikuru sei pachirwere chetyphoid necleaning up campaign yemuri kuita nedzimwe nzira dzamuri kuita kumobilize vanhu. Saka naivo vaiti aiwa tidi kusaririrawo paprogram yeTransform Zimbabwe, saka toda kuti muzvitibate tikurukurirane toona kuti tingafamba nemisei pamwe chete kuti tisunungure nyika yedu. Ndozvetavinga kuno izvozvo.
Tiri kuonawo kuti kumusha ikoko mapato ezvematongerwo enyika muri kuedzawo kuita mibatanidzwa nezvimwe zvakadaro. Mungatiudzawo zvakamirawo sei?
Hongu, mubatanidzwa ndo chinhu chikuru chiri kutarisira vanhu vana veZimbabwe kuti chiitike tisati tasvike pasarudzo ya2018. Isu sebato reTransform Zimbabwe tinozvinzwisisa izvozvo uye tinozvigamuchira. Ende tiri kuda kubatanawo zvakare kana tiri kushandidzana nevamwewo vatiri kukurukura navo vanofunga sesu. Vane kuita kwakafanana nekwedu kana kuti vane maonero sedu. Saka iko zvino tiri pahurukuro dzatiri kuita nemamapato anopikisa ari muZimbabwe kusanganisira MDCT. Kana tichinge tapedzerana kugadzirisa hurukuro idzi tichazoparura nokuzivisa kunyika zviri official kuti mubatanidzwa wedu wakarongeka sei, uchange uchifamba sei. Asi ndoda kuvimbisa mhuri yeZimbabwe kuti mubatanidzwa watiri kuita kana kushandidzana kwatiri kuita kwatinoziva kuti kuchabatsire nyika yeZimbabwe kuti tiwine election ya2018.
Asi zvinokwanisika here kuunza mubatanidzwa muZimbabwe mwemapato aya vaangari Vhume? Tiri kuona kuti nhasi chai kuZimbabwe People First kune batamu refu batamu pfupi.
Hongu, izvozvo zvinowanikwa mumapato. Mapato anokwanisa kusvika panguva yaanonetsana sezvazviri kuita. Asi isu mubatanidzwa wedu uri kuedza zvachose kuti uite stay above that. Tiri kuisa zvinhu mamechanism in place ekuita chokwadi chekuti tichinge tauparura unonga wakabatana uri solid, unonga uchikwanisa kuzosvitsa vanhu paelection. Ndosakeno tiri kutore nguva yedu kukurukurirana nekuise mechanism paground yekuti tisazosvika pakuti zvinhu zvinokanganisika. Saka isu maitira atiri kuita tiri kuona zvachose kuti tichasvika pakuita mubatanidzwa unokwanisa kupfudze basa mberi nenyika yeZimbabwe mberi. Saka it is possible.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune mibatanidzwa yakati kuti kune code, kune NTA, kune NERA. Mungatsanangura musiyano wemibatanidzwa iwoyi kana mashandiro awo kanawo mubatanidzwa wamuri yemisebato?
Ndingaedza kutsanangura nepandinoziva napo. Chekutanga, isu seTransform Zimbabwe tiri bandiko riri kuNERA. NERA pamemorandum of understanding yayo pakanyorwa kunzi hausi mubatanidzwa. NERA is not a coalition. Saka NERA ungori mubatanidzwa kana kuti kungobatanidze mapato ematongerwo enyika ari kurwire electoral reform. Saka izvozvo isu tiri kuone mamapato akawanda. Asi pamubatanidzwa inova macoalition aripo pari zvino pane yekodhi yamataura iyoyo. Hongu kune mapato ariko yekoalition imwe zvakare coalition yehurukuro dzakanga dzichinzo Cape Town hausati wava mubatanidzwa uri pachena. Saka kuchingova kukurukurirana, asi mubatanidzwa ndonyatsoziva ndi umwe chete unova wecode.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaangari Vhume nekuti tsika pano pa muzinda wedu we Voice of America muchipinda mustudio yedu.
Maita zvenyu, tinotenda.
Tinotenda zvikuru.
Sure.
Gurukota rezvemadhorobha nematunhu vasevhi yakasukuwere vanoti vanhu vari kutsvaga dzimba zvikuru sei muguta reHarare vakarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe emadhora Iyo vanoti vakabhadhara kumishandira pamwe dzimba pamwe nevamwe vanhu vaiva vimbisa kuti vachavapa nzvimbo dzekuvakira dzimba maguta nemadhorobha. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemadhorobha nematunhu nhasi pamusoro pekuti sei makanzuro ari kutadza kupa vanhu dzimba kana nzvimbo dzekuvakira dzimba, vakasukuvere vati vanoziva kuti mishandira pamwe iri kubira vanhu uye mishandira pamwe iyi ine vanhu vanobva kumapato ese zvematongerwo enyika. Vati semuHarare, makanzura eMDCT achishanda nhengo dzeZANU PF kana vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuumba mishandira pamwe iyo iri kubira veruzhinji. Vati muHarare mega zvikuru sei kuCaledonia vanhu vakabirwa mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe madhora nemakoronyera achishanda ari mumishandira pamwe imwe yakapiwa mazita emagamba ehondo yerusununguko.
Tine maMP macouncillors muHarare City Council VMDC vari mumacooperative akanzi Ebenchitepo Housing Trust, Josiah Magamba Tongogara Housing Trust, ndovandotaura kuti semazira angu nongoti dzimwe nguva hatibvumirane pakuti Chitepo ndiani nevamwe, but asi kana papa kudya zita racho rinogona kusenza everywhere.
Asi mutauri weMDCT vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakasukuere vanofanira kudoma makanzuro ebato ravo ari kuita uori kana kuti ari kushanda neZANU PF kubira vanhu. Vati bato ravo haribvumire nyaya dzeuori uye kanzuro anenge achiita uori anorangwa. Vati vanhu vese vanoziva kuti bato ravo rakadzinga makanzuro ese ebato ravo kuchitungwiza muna 2010 mushure mokunge rawana umbowo hwekuti makanzuro aya aita uori. Vakasukuere vati pari zvino bazi ravo rakamira kupa mishandira pamwe nzvimbo dzekuvakira dzimba uye makanzuro pamwe nekambani yehurumende yeEben Development Corporation UDCOP ndizvo zvavakuita basa rekugadzira nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nekudzipa kune avo vanodzida. Asi nhengo dzekomiti iyi inotungamirwa namuzvare Irene Zindi dzaudza vakasukuere kuti kambani ye UDCOP haina simba kuCaledonia sezvo vakuru vakuru vemushandira pamwe vari ivo vachakabata mari yevanhu.
Mari iri kubviswa nevanhu vari mumahousing cooperatives takatinangana nekuCaledonia. Chinangwe chekuti iende igadzire marodzi ise service delivery zvese iri kutorwa mari iyoyo nemahousing cooperatives vachiwithdraw voshandisa zvimwe zvinhu zvisinei to do ne housing development. VUDCOP ndo vakataura chichemo ichocho. So tinoda kunzwa kuti minister muri kuita sei.
Asi vakasukuere vati hakuchina mushandira pamwe une simba rekupa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta nemadhorobha. Vatiwo bazi ravo riri kutora matsamba okunyoresa mushandira pamwe izvo zvichaita kuti vese vakatora mari dzevanhu vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitika mumapato anopikisa uye tinenge tina vangarivhume zvakare tichiendera mberi nehurukuro yedu palive talk na 8.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vanobvisiswa mazana matatu emadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Makakatanwa mubato reZimbabwe People First amai Mujuru vachiti vadzinga vamwe vakadzingwa navo mubato reZANU PF, ukuwo vanhu ava vachiti amai Mujuru havana masimba ekuita izvi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana uye musakanganwa chirongwa chedu cheDiaspora Forum apo tichatarisa zviri kuitika mumapato pamwewo nehurukuro tiina vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vashanya kuno.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Neni Jonga Kandemiri. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu umhlaka 8 ngonhlolanja 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Njuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Ngibone ngani mina lokho kuyinto embi kakhulu.
Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uxotsha abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Umthethwandaba weHigh Court namhla uvumele umfundisi Ivan Mawarire ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze akhululwe. Umeya wedolobho leJohannesburg kweleSouth Africa wethula amanye njalo amazwi ajojozela inzondano phakathi kwabokuza lezizalwane zakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru namhla uxotshe abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Utiti Masimtasa lo nkosikazi Margaret Dongo esithi basetshenziswa libandla leZANU PF. Abanye babaxotshiweyo laba babalisa umnumzana Kudakwashe Basikiti, uMunacho Mutezo, uLaxen Kandemiri loClaudius Makoba. Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni awenzele endlini yakhe eHarare, unkosikazi Mujuru uthe ukubone kufanele ukuthi axotshe abantu laba ngoba bebengasebenzi kuhle labanye njalo bebephikisa konke okwenziwa libandla. Unkosikazi Mjuru uthe njalo kusobala ukuthi ugumbo labanye bakhe bebesetshenziswa iZANU PF ukuphazamisa ingqubela phambili yebandla lakhe. Ubethese njalo umlando wokuzama ukumsusa esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla ngaphandle komthetho okulicala umJuru ngokwakhe alixotshelwa kubandla leZANU PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli isebandla likamJuru umnumzana Methuseli Moyo wachasisa okunengi.
Nazile ukuthi abantu laba singathi asisebenzi kuhle labo kunkade zama ukuthukise phambili njengebandla bona bebedonsela emuva bebengathi ngabantu abefuna ukuphikisa bephakathi. Babiza kunanzelela kwakhanya futhi ade bengafuni abanye abantu ikakhulu umuntu wayengekho kuzanu ukuthi ephatheke emsebenzini webandla. Sakubona-ke ukuthi ingqondo zabo zisemuva kuzanu njalo kwesibili ukusebenza kwabo ngathi ngabantu abale njongo ngathi ngabantu abathinyiweyo ukuzosigwenxa. Sake sibona-ke kungcono ukuthi ngcono zehlukane labo sibaxotshile.
Uthi unkosikazi Mujuru ubakhona abanye abanengi abazaxotshwa, ngobani laba?
Ngingazake ngiqambe amabizo. Ngananzelela laba abaxotshiweyo ngabantu ade bekunational kwi-interim executive. Kutho-ke bakhona kade besebenza labo abangabe bekuma-province, kuma-constituency, kuma-district, kuma-ward. Ngokuya kwesikhathi bazavezwa amabizo abo. Kodwa isikhathi esinje ngazokunje abantu bebona kushitsha ezimanzi. Abanye bathi bephange bezilungise. Ngikhuluma nje bakhona abanye asebezilungisa asebezisusa kulelo xuku besizwa kwabaningi. Sizabona kuya kwesikhathi ukuthi kuzaqhubeka kuhamba njani impumba.
Libona ibandla lenu lisebenza kakuhle yini ngendlela elikhangeleleyo njengoba selibaxotshile abantu laba elithi bebevimba ingqubela phambili yabandla?
Yebo, yes, indlela zezimhlophe nke bebeziphambanisa kakhulu laba bantu bebevele bengafuni nje into yokuthi sikhulumisane nabanye abantu sikhuluma ngokukhulumisana labotswangirayi uhosman ncube odabengwa bonke nje abantu esikhuluma labo kukhoalition bebengakufuni konke lokhu so bezakubona ukuthi into yonke esiyifisayo thina bona kabalifisi kodwa bangathi behamba bedakaza emuva kwangcono bebuyele emuva okwakhathesi ngikhuluma nje i-structure zezimbabwe people first ilizwe lonke namuhla abantu bathone bejabula kakhulu bavele bakhonona kakhulu abantu lathi zathi abantu laba njengabantu abadala sibanika ithuba sibabonise sizame ukuthi sibatshengisa indlela ukuthi hhayi kuyiwa le akuyiwa le bakhanya lonke besalela bebheke lapho ababheke khona so ekhathini sisibona ngathi imisebenzi yethu sizohamba mnandi kakhulu.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First. Kunjalo nje ugumbo labanye bakhe bathi lokhe bengamalunga ebandla leZimbabwe People First. Bathi unkosikazi Mujuru kalawo amandla okubaxotshwa kuleli bandla elona abalisungulayo njalo bamkhetha ukuba alikhokhele. Ecizelela embikweni wethu awethulileyo ugumbo utshele iStudio 7 ukuthi inkinga kaMjuru ukuthi ngumuntu ongela bukhokheli obuqotho. Ukuhlaziya loludaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Si lusizi zihlobo zami imichini kazi yethu angazi ukuthi yenza kanjani kodwa siza idinga inxoxo yethu lo dokotela Nkululeko Sibanda silidlalele yona.
Ibuya ngesikhathi sokuthi amabandla aphikisayo ezama ukuthi azama ukumanyana kukhangelelwa uhlelo lomnyozayo. Ngakho mbone ngani lokhu kusuka kwenze izinto zibe nzima kunkulumo zenezo njalo ukuthi unkosikazi Mjuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Mbone ngani mina lokhu kuyinto embi kakhulu ukuthi ibisenzakala kumabandla aphikisayo ngezikhathi ezifana lokuthi silo mnyaka wodwa sifanele singene kukhetho. Abantu kathe sizokhangela ukuthi ngabe bayabambana kakhulu kunokuthi kube kulokhu kulokuqamuqamuka phakathi kwamabandla.
Ugumbo labanye bakhe labo bethu leyo mbiko obathi bona unkosikazi Mjuru uyaziphuphela nje kalawo amandla okubaxotsha kubandla ngoba yibo futhi bathi yibo abasungula leli bandla basebemkhetha yena ukubana likhokele ngakho bathi bayamangala ukuthi ubaxotshe ngovesi bani.
Ngibona ngani mina bayaphazamisa ke kulokho umuntu xa exotshwe ebandleni ngasikho ukuthi uxotshwa ngokuthi yena ngiye wakhetha umkhokheli njalo ukuthi njengoba abantu bewakhetha umkhokheli yiwafanele ngeke umkhokheli abesayenza akufanela kwena. Ngibona ngani mina bekumele ukuthi bakhangele isisekelo sombuso webandla labo ukuthi siyamvumela yini unkosikazi Mjuru ukuthi abaxotshe. Ngokusibala kwami mina siyamvumela ukuthi enze lokho akwenzileyo akula ndaba ukuthi bona ababumbi bani la kumbe ababhali isisekelo sombuso oqakathileyo ukuthi yena ukwenze ngendlela isekelo sombuso webandla labo simvumele ukuthi akwenze.
La kusasa la leli bandla ulibona liminjani dokotela Sibanda?
ngibona sele phazamise kakhulu ngoba phela abantu asebaxotshile uNkosikazi Mjirunga abantu abazi ukuthi bani la beliziphethe kanjani lokuthi izimali zalo zihamba kanjani into ezifana nazenezo bona mina sebenza bangasebenza ngendlela embi kakhulu ukuthi bazazi izitha zebandla bazele lohulumende ukuthi badla belisebenza kanjani khonokho kuzenza ukuthi impumelelo yalo ibe nzima kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Esinye sezizalwane zeZimbabwe ezafohla zabaleka ejele kwele Botswana sifele esibhedlela seFrancis Town ngemva kokukhala ngenhlungu lamanxeba okutshaywa ngamapholisa. Kubika uMartin Gwenya.
Umnumzana Charlotte Ndlovu ubhubhile esibhedlela seNyangakwe ngolwesine oludluleyo ekhulana ngokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa lapho emthola ngemva kokubaleka ejele eseFrancis Town ngenyanga edluleyo. UNdlovu kanye labanye abalitshumi lane lasikhombisa baphunyuka lapho ababegcinwe khona eFrancis Town Center for Illegal Immigrants, kodwa yena labanye abayisikhombisa babanjwa bamiswa phambi komthethwandaba. UNdlovu ubikwa ejele manje ukuthi bahlukuluzwe kakhulu ngamapholisa besithi bayesaba ngitsho lokubuyela ejele, kodwa manje wathi izikhalazo zabo zakhandisiswa noma nje akusathatha ngesikhathi uNdlovu engalaliswanga esibhedlela wasebhubha. Isikhulumi samapholisa umnumzana Edward Leposo uthi uNdlovu ubhubhe ngemva kokuhanjiswa esibhedlela kulandelwa kubotsha kwakhe. ULeposo uthi abanye bakhuluma ukuthi uNdlovu ule yini belinde umbiko kadokotela i-post mortem. UNdlovu uzabekwa eZimbabwe ngoba ekade engakatholakali elecala aletheswayo elokubulala. Ngabe uNdlovu besegwetshiwe kade ezabekwa eBotswana kulandelwa umthetho ukulahlwa kwabapika emajele. Kodwa iZimbabwe inakho ukwala ukwamukela isidumbu sikaNdlovu uma ingasuthise ngencazelo yokufa kwakhe. Umbono obanjwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Charles Banda.
Kuke kwenzakala ngaphambilini ukuthi iZimbabwe iyale isidumbu somunye wayehlukuluza amapholisa wafela ezandleni zawo. Lamanje isidumbu sikaNdlovu ngilokwesabela ukuthi amapholisa bamhlukuzela kakhulu wazi wafela ezandleni. Ngalokho-ke iZimbabwe ingaba nakho ukuphinda iyale ukuyamukela leso sidumbu.
UBanda uthi izehlakala zokulimala kumbe ukufa kwabezimbabwe ezandleni zabo umthetho weBotswana ziyanda njalo ziyakhathaza.
Kulandela lolu daba osolwenzakele oluyinkemenkeme yendaba omuntu esefeza lezimapholisa, ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana iZimbabwe leBotswana behlangane bekhulume ngendaba ezinde, especially i-joint command yabo ye-security and defense, ukwenzela ukuthi izinto ezinyalezi zingabi lokho ezisiya ziqhubekela phambili.
Amapholisa eBotswana alokhu esemzileni abanye ababaleka ejele kucatshangelwa ukuthi bachapha umngcele baphindela eZimbabwe. Abanye beZimbabwe babanjwe ekhaya, amazwe omabili esesebenza indlela zobaphindisela eBotswana ukuze bazoqhubeka bepikela amacala abo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrangukela eBotswana.
Umthethwandaba we-Constitutional Court namhlanje ulahlele kathana udaba obelukhwezwe lilunga lenhlanganiso yetajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi, yena obecele idale ukuthi libambe umongameli Robert Ngamandla ukuba achiye isikhundla akiso njalo athoniswe amacala akhe okwephula amalungelo oluntu. Kuviga uMike Wobe weStudio 7.
Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court ulahle udaba luka Mnumzana Promise Mkhwananzi usithi akalabufakazi obuneleyo obungeza ukuthi leli libe licala ngempela elingathonisiswa umongameli welizwe ngalo. Umnumzana Gifsiziba ngumkhokheli weqembu leTajamuka sesijikele koBulawayo. Yena ke uchasisa kabanzi udaba umthethwandaba weConstitutional Court.
Le kubana ke i-court ka-Promise yokuqala ke yalahlwa ngendaba kubana ilizwe ke lona nge-judiciary kubana ke amaphepha asevayo ebemalutshwane okunginjengokubani kuzawufanele ukuthi ibuyele njalo kuyangena e-court.
Usize ba uqhubeke ethi uMgabe uhlala ethethisa abakhuluma imbono ehlukene leyakhe okugoqela abeqembu lakhe eletha jamukha sesijikile.
Ye umo umongameli umgabe wakhuluma kubana laba bedajamuka sejikile kufanele ke babolele esilongweni dala ufuna ukubona lowo jaje oza kubakhipha entilongweni ngesikhathi kinasezintilongweni
esiphatha udaba lwesinqumo esithethwe ngumahluli we-constitutional court sokulahla lolu daba usiziba uthi basemukele ngokudana okukhulu ngoba akula ongakwaziyo ukuthi umgabe wephula ilungelo likaZulu weZimbabwe
sina njengesesijikile njengabasha njengoba izwe lethu sithi kubana sesijikile asibuyele emuva njalo futhi sizaqalisa ngokuningi bethu ukuhambisa-ke ezinye futhi izindaba ke hayikoti sibophisa-ke umongameli waleli lizwe ngenxa yokwenza kwakhe ngokulahleka imayelana lalawa ma-powers amandla aphiwe yi-constitution yelizwe lokhu akuse kusimise thina njengabasha saqhubekela phambili njalo sidimanda sifuna-ke ukubana-ke lasuke ngenxa yokwehluleka kwakhe
Uphinde wathi ingcwethi ezibona ngezimithetho eZimbabwe abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyamagqwetha eZimbabwe Lawyers Human Rights sebefakile esinye isicelo emthethwandaba we-Owe High Court.
Ngikhuluma kanje ama-lawyers eZimbabwe Lawyers Human Rights lalo kadere ama-lawyer angiwamelayo asehambise indaba e-High Court lase-Supreme Court ukubana-ke indaba ihlalwe futhi mayelana-ke naleyo ikhesi elahliwe namhlanje. Ikhodi afaka-ke ilanga ukubana-ke upromise mkhwanazi ilanga elizafakwa yikhothi ukubana-ke abuye ukubana indaba ezoziwa kodwa-ke njengokutho ukubana-ke njengoba iyibheda kuzafanele ukubana-ke i-Supreme Court noma i-High Court irisponde within 48 hours.
Kunjalo nje umfundisi Evan Mawarire unikezwe imvumo ngumahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Phiri sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesimbambiso se-bail samakhulu amathathu ama-dollar $300. Phezulu kwalokho uMawarire kuzamele anikeze amapholisa awe-Avondale Police Station eHarare ugwalo lwakhe lokuhambisa i-passport njalo kumele ayezibonisa emapholiseni manye kabili ngeviki. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Kulife Talk lamhla kuhlandla le diaspora forum sikangela okwenzakala kumabandla aphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluli womthethwandaba waphezulu kwele Russia usugwebe umkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe u-Alexei Navalny ukuhlala ejele kweminyaka emihlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokweba imali okungamvimba ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ukhetho lokudinga umongameli weleSomalia solusiya kuhlandla lesibili ngemva kokuswelakala konqobe ngesilinganiso esidingakalayo. Obephethe lesi sikhundla umongameli Hassan Sheikh Mohamed nguye obekhokhela kodwa katholanga amavoti eneleyo okuthi abuyele esikhundleni. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika liyakhathazeka kakhulu ngodlakela oseluqhamuke kwele Ukraine edolobheni leAdivka. Kusukela mhlaka 28 ngozibandlela, inhlanganiso yeOrganization for Security and Cooperation in Europe yethule imbiko ethi kulokuqansa kodlakela eUkraine okubalisa ukusetshenziswa kwezikhali ezathiwa kazikho emthethweni phansi kwesivumelwano seMinsk Agreement esasayinwa ngomnyaka ka-2014 lo-2015. Udlakela lolu selubulele amasotsha ambalwa kwachiya abantu makhaza abafika inkulungwane ezilikhulu lasikhombisa okubalisa abantwana abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu bengelamanzi lamandla kagetsi. Umanyano we-United Nations lawo usutshengise ukukhathazeka kakhulu ngodlakela yakhuthaza ukukhumisana umlotha. Amalunga omanyano lo akhuthaze ukuthi kulondolozwe isizwe se-Ukraine. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi, ingxenye labo kungabantu makhaza asebebulewe. Lokhu kwaqala udlakela ngomnyaka ka-2014 kulandela ukuthunjwa kwesigaba se-Crimean Peninsula ngele Russia. Ukuthunjwa lokhu kwalandelwa yikutshengisela okukhulu esigodlweni iKiev okwenza umongameli wayesekelwa ngele Russia abaleke elizweni leli. Ngalokho, uhulumende welemelika, umanyano we-EU, lamanye amazwe, ethulela abakwele Russia amabizimusi lezi phathamandla izijeziso zenotho. Izijeziso lezi lokhu zikhona ngemva kweminyaka emithathu edluleyo. Ukuze kwenqatshelwe lobu budlwangudlwangu elemelika lithi akufakwe izikhali phansi ngesiphangiphangi kuvunyelwe inhlanganiso ezizohlola umonakalo elizweni leli. Elemelika lithi njalo isivumelwano se-Minsk Agreement kumele silandelwe ukuze kuqedwe udlakela njalo ele Russia lisuke esigabeni se-Crimea.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu kwezenotho ezimkhodi sikhuthaze uhulumende ukuthi amise uhlelo lokudinda imali yohlobo lwama-bond notes. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zibhekane lodubo lokusilela kwemali elizweni lonke, sezitshona zisendwendweni emabhanga zilinde ukuthola imali encane kakhulu kusukela kumachumi amabili kusiya kwamahlanu amadola amabond. Umqondisi wenhlelo ezimkhodi unkosikazi Nomancube uthi abantu babhekane lobunzima obukhulu njalo uhulumende engaqhubeki edinda imali yohlobo lwamabond ilizwe lilakho ukubhazalala ngesisu kwezomnotho.
Ukubona uhulumende engaprinta imali edlula i-2 million kuzaqalisa futhi okwakusenzakala ngo-2009 amabond note azakuwa.
Ethi besabela ukuba umnotho uzaqhubeka uwonakala lamalungelo abantu kwezomnotho esephulwa ngoba imali yebond note iyabe ingasela sisindo ngokuya kwesikhathi. Nanku le dola leMelika ngokwalo lokhe lisiya lingatholakali emabhanga.
Thina njengenhlanganiso yezimkhodi sikhangela ukuthi abantu ukudubeka kwabo kungaqhubekela phambili, especially nxa sikhangela indaba zama-social and economic rights, ukuthi abantu baye bese kumele bebhadale imali ephezulu ngendaba zokuthi imali yeZimbabwe leyi iyabe ingaselavali.
Ukhansila wakobulawayo umnumzana Silas Chigora uthe imali yamabhondi akusiyo mali uqobo, ifana leyezolo eyamabhiyera.
Ama-bond notes lawa afanana lama-tishi esiwasebenzisayo ezimbuzini. Imali abade bona imali, kodwa imali le izalo zivalue njengesakubonayo kuma-bearer checks. Sawabona ama-bearer check e-introduce namuhla, ilanga lingakashoni ivalue yabe siyehlile. Siyawazi mhlophe ukuthi bakhona abazabe besebenzisa i-US dollar, abanye thina azabe lokho siforce ukuthi sisebenzise i-bond note.
Ethi into ebuhlungu ikuthi uZulu ubanjwa ngamandla ukusebenzisa imali le, kodwa inkokheli zombusazwe zitholiswa idola leMelika uqobo ngasese.
For example, nxa uzahamba uyethatha ipay yakho ebank uzabunikwa ona lawo ama-bond notes, kodwa abakhulu amashefu bona bezuza ama-US dollar esiwajayileyo ale value besiyathenga phandle kwe-South Africa Botswana. Kodwa thina singakwanisi ukuyenelisa ukuthi siyethenga phandle ngoba uzafuna phela ukuthi utshintshe yona le tissue paper yakona ibe yi rand kumbe ipula kodwa yabe sokule rate i rate shukuthi imali yakho ezabe iyehlile.
Umnumzana Albert Sibanda yena uthi uselamalanga ezolayina ebhanga kodwa imali iphela engakafiki njalo labamavinkili sebesithi umuntu athenge kuphela engaphiwa imali.
Mina sengilamalanga amathathu ngivukele ebhanga ngisiyalayinela imali eyomholo. Ngithi ngiselayinini ngizwe kuthiwa imali kayisekho. Namhlanje ekuseni kakhulu angazi umbenza ayithole imali yakho.
IZimbabwe ibhekane lokumamanzonzo kwezomnotho njalo amabhanga ambalwa ezweni lokhe enika abantu isilinganiso esincane semali bethi ayikho. Ngeviki edluleyo uhulumende uqale ukusebenzisa ibond note yamadola amahlanu kodwa ayilethanga nguquko ekuphunguleni indwendwe emabhanga lokusilela kwemali ezandleni zikaZulu. Amanye amabhanga asekhuphe njalo imibiko yokuthi ikhadi leVisa elemali yebulenjini awasasebenzi phandle kwelizwe osekuchiye osomabhizimusi loZulu bedanyele. Abafuna ukuyahoda impahla phandle kwelizwe labo babhekane lodubo lokuswelela kwemali yakwamanye amazwe emabhanga kodwa bele bond note. Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ yathembisa uZulu ukuba izatholisa imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyahoda phandle kwelizwe kodwa akusenjalo emabhanga athi awalayo. Kusenjalo lentengo yempahla emavinkilini isikhuphukile kuthi lezinye impahla sezisilela emavinkilini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sokulokwesabela ukuthi kungaqhamuka ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe eJohannesburg kwele South Africa, kubika uBenedict Nhlapho.
Sabidlela ivalweni abeZimbabwe abaselokishini leRosettenville lezinye indawo eJohannesburg ngemva kokutshiswa kwendlu yezizalwane zakwele Nigeria besithi kuthengiswa kuyo izidakamizwa lezocansi. AbeZimbabwe abakuleli lokishi bathi besabela ukuthi labo sebengahlaselwa njengoba minyaka yonke izenofobia ibiqala ngokuhlasela umuntu oyedwa ibisimemetheka ilizwe lonke. Izakhamizi zeRosettenville zitshengisele ezitaladeni zivala imigwaqo lokutshisa amathaya zikhalaza ngokuthi kubotshwe izalwane zakwamanye amazwe ezithengisa izidakamizwa lokucansi kuleyo ndawo. Qede lapho batshise enye indlu yabeNigeria laba lempahla ebesiphakathi. Loba nje abeZimbabwe bethi basekela ngokugcweleyo ukuthi kubotshwe abakwamanye amazwe abadala amacala bathi bacasulwe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ngokusekela ukuhlaselwa kwezizalwane zaseNigeria lezi kungalandelwanga umthetho. Enkulumeni yakhe lomsakazi we-SABC uMashaba kubeke kwacaca ukuthi akabasoli abakwele South Africa ngokutshisa le indlu.
Our countries plunged
ilizwe lethu selifakwe enkingini enkulu yizigangilesi.
Ubuye waphinda njalo inkulumo yakhe embi ebonisa sengathi abakwamanye amazwe baselizweni ngokungekho emthethweni.
So many of these people are in our country legally with no documentation.
Iningi lalaba bantu baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngesonto aluba bengilendawo lapho ebengizabavalela khona bengifuna ukuba bopha mina mathupha.
Le nkulumo kaMashaba isisolo kakhulu isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Group umnumzana Ngqabutho Mabena.
Yebo siyakwazi bakhona abanye abayizigebenga kodwa lokho ukuthi abe sesithi yena abantu abathengisa izidakamizwa ngabantu abavela ngaphandle abangelancwadi zokuhlala lapha eGoli ongekho emthethweni akuseqiniswa uneka alwe labantu abathengisa izidakamizwa ayekele abantu abasebenzayo abavela ngaphandle kwamanye amazwe.
Inkulumo kaMashaba yokunxusa izakhamizi ukuthi zilusukumele loludaba lwabakwamanye amazwe yiyo esiyethuse abanengi. UMabhena uthi inkulumo le ikhombisa ukuthi uMashaba lebandla lakhe labamhlophe LDA balokhu bebazonda abombala omnyama.
Lalinto asefuna ukuyenza ukuthi seza hambe ngena emaflethi lapho okuhlala khona abantu ered abantu abangilamaphepha sikubona kwinto engaqondanga ngoba siphakathi kwezinkulumo lomnyango wangaphakathi ukuthi abantu baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe la eSadak kuyini okumele kwenziwe ukuthi babe lezincwadi esemthethweni.
Ibandla leZimbabwe Communist Group lithi lizaqhubeka liphikisana la yonke imikhuba kaMeya Mashaba le-DA ekhombisa ukuthi basaselayo ingqondo yokucwasa abantu ngokwebala. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lebelwa busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.